vachitaura pachiitiko ichi gurukota revechidiki rinoona nezvevechidiki mitambo netsika muhurumende yevechidiki muzvare vimba ijukwa vatenda hurumende nekuumba komiti yedare remakurukota iri kutungamira kurwisa kwedambudziko rekushandisa zvinodhaka munyika. Vakurudzirawo vamwe vavo vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka uye kuti vakoshese dzidzo yavo. Mumwe mupurisa ari muchikamu chekudzivirira kushandiswa kwezvinodhaka, Detective Sergeant Netikundi Zeza, vakurudzirawo vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka pamwe nekumhanyara kumapurisa kana vasangana nevanotengesa zvinodhaka zvakaita sembanje nezvimwe vachiti zvauraya remangwana revechidiki.
Vamwe vari kuabhuza musombodziya kamukologo K9 kambwa taparara ndimi fyucha yenyika yedu, ndimi vatakatarisira kuti muchavaka Zimbabwe yamangwana. Pandakamira panapa I'm looking at my future president, but nenyaya yemadrugs president vedu vemangwana vari kuparadzwa, chiremba wedu vemangwana ari kuparadzwa.
Mukuru wemapurisa muHarare Commissioner Wanda Tembo vatiwo mapurisa ari kuita zvese zvaanokwanisa kupedza dambudziko rokutengeswa nekushandiswa kwezvinodhaka muHarare. Mapurisa aparura chirongwa ichinhasi achicherechedza zuva reUnited Nations International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, iro rinocherechedzwa musi wa26 Chikumi pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.